Hurumende yakazivisa mugwaro rayo reGovernment Gazette nemusi wechishanu chapfuura kuti vanhu vanogara kuchilonga muward 6 neward 8 vanofanira kubva munzvimbo idzi kuitira kuti minda yavo ishandiswe seminda yekurima sora remombe nekambani yeDen Dairy. Asi vagari vemunzvimbo iyi havasi kufara nedanho rehurumende uye vari kupikisa izvi. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vaLivingston Chikutu vanoti hurumende haina kunzwa pfungwa dzavo isati yatora danho iri. VaChikutu vanoti chinosuwisa ndechekuti mumiriri wavo muNational Assembly vaDenford Masia veZANU PF vari kutotyityidzirwawo nehurumende panyaya iyi.
Tino kuti hurumende yakaita izvozvo, but hatina patakambogara pasi nehurumende tikawirirana. Hurumende kana ine zvainoronga, inofanira kuziva kuti hurumende vanhu, vanhu hurumende. Zvikangowandira kusaidi one, hachachiri hurumende. Nesuwo tikaitawo zveduwo sevanhu tiri toga, hatisiriwo hurumende. Saka panofanira kuva nekutaurirana, towirirana. Tikakundikana munhu ukarambwa nemusikana, bvuma kuti ndadii ndarambwa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reMasvingo Center for Research, Advocacy and Development vaEfraim Mutombeni vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nezviri kuitika kuchilonga, kuchiredzi uye sangano ravo ravi kushanda nevagari venzvimbo iyi kuitira kuumisa hurumende pane zvairi kuronga kuita. VaMutombeni vanoti nyaya iyi yasvitswa kumagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Uyezve isu sesangano tichatora hurumende kuenda kumatare kuti zvayakaita hazvisi pamutemo. Kana ichida kubvisa vanhu vekwachinonga, ngaitevedzere zvinodiwa nemutemo, ngaitevedzere konstitusheni yedu yenyika kuti vanhu ava vane maraiti avo. Vanhu avo varipo pavakagara ipapo, ndo pane makuwa emadzitateguru avo. Vanhu avo vanoda even consultation. Hurumende yedu yakakunza kuti vanhu ava
mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi yave mumaoko emagweta avo.
Pari zvino ingori nyaya yekungodhimbisa kana kufaila kudare kuti timise kubviswa nechisimba forced eviction wevagari vekuchilonga. Zvino zviri kutirwadza seZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti Zimbabwe yatadza, hurumende yedu yatadza kusiyana nezvaiitwa makare.
VaMafunda vanoti magweta avo akatomboenda kuchilonga kubvira pakatanga nyaya iyi gore rapera. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga pamwe nemakurukota ehurumende anosanganisira vaJulai Moyo navaEzra Chadzamira vakatomboenda kuchilonga vachikurudzira vagari veko kuti vasuduruke kuti paitwe mabasa ebudiriro. VaChadzamira vanoti hurumende nekambani iyi vachabatsira vanhu vachabviswa paminda yavo.
Asi vanhu ivavo hatisi kuvamuva zvokuindisa kune imwe nzvimbo, vanenge vari imomo munzvimbo mavo. Ndo the first beneficiary kubenefita kurusen production. Vane vane minda yavo yavanenge vachirimikwa imomo nekambani inenge yauya iyoyo, vachirimikwa ruseni yavo, vozoita imwe minda yavo yavanorimikwa for food security.
Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotsigira mabasa ebudiriro zvisinei nekuti ari kuitwa munzvimbo ipi. Asi mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati zvinosuwisa kuti hurumende iri kuronga kudzinga vanhu pekugara asi isina kuvapa kwekuenda.
Maitiro aya haasi ekutanga, vakamaita kuChirizi, vakamaita kuChisumbanje, vakamaita kuBachiyadzwa vachibvisa vanhu kuti ivo vabhenefite kuvabvisa vanhu vagari vepo vakupira munhamo vachitambura vachinonga shosho nemuromo. Saka ZANU PF yatiratidza kuti ibato rinovenga vanhu, ibato risinei nekuti vanhu vasimukire munyika yeZimbabwe.
Kambani yeDen Dairy yakavambwa nemhuri yekwaKutsi muna 2004 uye imwe kambani yekuEurope Spear Capital ine upfumi zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27%. Gore rapera Den Dairy yaive muhurukuro dzekubatana nekambani yeDairy Body Holdings Limited uye hurukuro idzi dzichiri kuenderera mberi. Vakuru vakuru muDen Dairy vanosanganisira vaAndrew Bradnick, vaDarren Kutsi, Amai Cheryl Kutsi naDaryl Archibald. Sangano ravana chipanga mazano munyaya dzekutevedzwa kwemitemo reVeritas rinoti pane zvakawanda zviri kutadza kuzadziswa nehurumende isati yabvisa vanhu vekuchiredzi ava kusanganisira zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika pakutamiswa kwevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.